pasi pechirongwa ichi hurumende iri kutarisirwa kuburitsa vasungwa vanosvika zviuru zvina nemazana maviri nemakumi manomwe kubva mumajeri ari munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Studio 7 yashanyira jeri reHarare Central Prison, uko yaona kuchiburitswa harahwa dzine makore anodarika makumi matanhatu ekuberekwa. Vashepi Mahiya vane makore makumi matanhatu nerimwe ndemumwewo varegererwa nemutungamiriri wenyika. VaMahiya avo vanga vagara mujeri kwemakore gumi nerimwe vaudza Studio 7 kuti vakabata chibharo muzukuru wavo aiva asati abva zera uye vatambira nemufaro kuregererwa uku.
Aiwa ndokufara nazvo chaizvo zvaita hurumende nokuti ndapika nezvenyeso.
VaBobby Makaza vekwaMurewa avo vaiva vakatongerwa kugara mujeri kwemakore gumi nemwedzi misere vanoti vafara zvikuru vachiburiswa mujeri mushure mekugara kwemakore mana. VaMaganda zvenyika vane makore makumi manomwe nematanhatu ekuberekwa. VaZvenyika vaudzawo Studio 7 kuti vari kutarisirawo kunogara murunyararo nemhuri yavo. Vati vaiva vakasungirwa kubata mwana nemakore mapfumba muchibharo vachiti vakangozorwawo mafuta enguruve yavasina kudya. Mumwe womusungwa vaChristopher Chinyai vativo tarisiro yavo ndeyekuti ivo nevamwe vese vachabuda nekuregererwa vanokwanisa kuita mibato yemaoko kuitira kuti vararame.
Kana zvisisakwanisiki muupenyu ngatidzokerei kumamisa kwetakabva tikarestart, kana kuti tichitsvage mabasa kuita, angava maprojekti, angava mapisodi zvekuita, zvaitwa nyaya dzekuba, kana dzidzisa nyaya dzemedha, kana wagumbuka ibva panzvimbo iyoyo, nekuti dzimwe hasha dzinopedzisira makutorwisana sapakurayana.
Vachionekana nevasungwa vaburitswa kubva kujeri reHarare Central Prison, mukuru weZimbabwe Prisons and Correctional Services mudunhu reHarare Commissioner Gilbert Marange vati vasungwa vachatakurwa kunosiyiwa kwavanobva.
Ndopara dzimwe mhosva ndopanzisisa. Aiwa tiri kufamba zvakanaka zvanzi kuti zvese everything zvese takadzivisa.
Vasungwa ava vayambirwawo kuti vasazonyadzisa mutungamiri wenyika nekuzodzoka zvakare kujeri vapara dzimwe mhosva. Vamwe vasungwa vanga vari kuchikurubhi Maximum Prison vaburitswawo zvakare. Pasi pebumbiro remutemo, mutungamiri wenyika anokwanisa kuregerera vamwe vasungwa. Vakaregererwa vanosanganisira vana vari pasi pemakore gumi nemasere avo vapika chikamu chimwe chete kubva muzvitatu kana kuti 1/3 chemutongo wavo. Vasungwa vane zvirwere zvisingarapiki, vakwegura vane makore anodarika makumi matanhatu, vanorarama neurema nevamwewo. Pavasungwa varegererwa ava vanhurume zviuru zvina nezana nemakumi matanhatu nevatanhatu kana kuti 4166 uye madzimai vanongova zana rimwe chete navana 104. Dunhu reHarare ndiro rine vasungwa vakawanda varegererwa vanosvika kumazana manomwe nemakumi mapfumbamwe kana kuti 790, richiteverwa nedunhu reBulawayo uko kwaregererwa vanhu mazana matanhatu nemakumi masere nevaseve kana kuti 688. Vanoongorora magariro evanhu vanoti uwandu hwevarume varegererwa zvichienzaniswa nemadzimai hunoratidza kuti vanhurume ndivo vari kunyanya kupara mhosva kana zvichienzaniswa nemadzimai. Zimbabwe Prisons and Correctional Services haina kupa uwandu hwevarume nevanhukadzi vatanga kuburiswa nyika yese nhasi, kunyange hazvo yambenge yavimbisa kuti ichaita izvi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.